Kereke Roman Catholic iri kuita kurudziro yekuti vanhu vasashandisa zvinodhaka tichishanda une vamwe vakakwanisa kubuda mumambure ekuputa kana kunwa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Mazuva adarika kereke iyi yakaita gungano guru pa St. Canisius Catholic Church iri ku Ward 41 Marlborough District muHarare West. Mufundisi wepa St. Canisius Catholic Church Father Rashias Mapfumo vanoti kushandisa zvinodhaka kwakanganisa zvikuru utano hweve chidiki.
Zvino sekuru vano vamubishop wedu Christopher Obadino vakatipa mari yekuti tigone kuva necampaign kurwisana nedambudziko iri, nokuti ini semupristi wepano ndinoona vabereki vazhinji vachiuya vachichema pamusoro pevana vavo vari mumatambudziko ezvinodhaka. Ndinoona ivo vacho vana vari mumazviri ndichisangana navo vachiuya zvakare pano havasisina upenyu hwaunoona kuti mubereki anonongedzera kuti mwana wangu kana iye chaiye haachaziva zvokui.
Mumwe akapa nhorondo yake kukanganisa remangwana rake nekuda kwekushandisa zvinodhaka ndimuzvare Thelma Majero vane makore makumi maviri nemasere vanova munyarikani wesangano rinonzi Mubatira Pamwe Trust iro rinobatsira vechidiki kuti vasashandise zvinodhaka. Muzvare Majero vanoti vakawana basa raiva pamari yakawanda kuOman kuMiddle East asi vakakundikana kushanda sezvo vainge vasisakwanisa kutenga zvinodhaka kunyika iyi. Kune mitemo yakaomarara zvikuru kune vanoshandisa zvinodhaka. Vanoshandisa zvinodhaka vanokandwa mujere kwemakore matatu. Vanotengesa vacho vanotongerwa kugara mujere kwemakore gumi.
Mwana wangu akasvika papoint yekuti mumba maaigara yange iri besi, inge imba inotengeswa madrugs, imba inorumwa madrugs. Iye semwana mudiki akatanga kukopa kuti ukamuona akanyarara ndikaenda nanotesa kuti ari kuitei, ndomuona akabata bhaubhuri ari besi. Botoona kuti mwana ari kutodzidzira bit by bit zvokuita amai. Zvakandiita kuti ndikwanise kutaura namai vangu. Ndakasvika pakuvaudza ndikati mamai ndikuda help.
Vanoti pavakatsvaga rubatsiro vakashamiswa pavakaudzwa zvimwe zvezvinhu zvakaipa zvavaiita.
Mune theft isingaite nyangongo siri munhu anoba unongezera wakuba kungoti usupporti addiction yako. Ndine mwana panguva iyoyo ndakatotanga kutorwa madrugs ndine nhombo yake and ndimwari kurarama kwake kana kuzvarwa ari healthy ndimwari.
Mukuru wesangano remubatira pamwe trust mai Christine Kerry Hurukuro vanoti kushandisa zvinodhaka rave dambudziko rakanganisa mhuri dzakawanda.
Zvinonetsa kuti titizvoni kana mwana aenda kurehab ari kuenda kana kuti 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. Dragira akatora for 10 years. Zvese zvicharapika mukati me 3 months. Zvinhu izvi iprocess inotora nguva refu yekuti kunyangwa abuda murehab ari kutoramba akatariswa tsika nditsike naye uchiona kuti ari kuenda ari kuitei haasati ava mwana wokuti wakutongoti ndakamusiya akabuda murehab. Nokuti rehab haisi magic. Zvinonida discipline, zvinonida commitment, zvinonida kuzvipira kwakanyanya kuna iye ari kundorapwa wacho.
Kanzura weHarare West Ward 41 muzvare kudzaika dzombe vanoti nharaunda yavo ine dzimba dzinozivikanwa nekutengesa zvinodhaka kunyanya muna mapereke avhenyu.
So programu yataita inoita bata navagari Roman Catholic Church pamvuri nemabhizinesi akawanda zvive zvikoro tikatizvoni ngatifambei tichishambadza shoko rekuti madrugs muno muward 41 atisikomada.
Rukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko Dr. Jan Van Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rino. Vamuswere vaendera mberi vachiti zvinofadza kuona kuti makereke ari kurwisawo hondo iyi sezvaitwa neSt. Canisius Catholic Church. Vechidiki vanoshandisa zvinodhaka zvakaita seguka, dombo, mutoriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimidze.